Mangwanana kana kavatereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechishanu kurume 16 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti havacherechedze hurumende yavaEmerson Mnangagwa iyo vanoti yakapinda mukutonga nechisimba ichibatsirwa nemauto.
Mashoko acho ari kubuda mukanwa mwaMugabe anoratidza kuti vachingoriwo vaMugabe vatinoziva kubva makare mudhara wenharo. Mudhara anongozviona sekuti ndiye akakosha badzi pasi pano.
Mutungamiri weSouth Africa vaSiril Ramaphosa votariswa kushanya kuZimbabwe mangwana kuzoita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Tichakupaiwo zvinobva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza neFacebook neWhatsApp. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti havacherechedze utungamiri hwavaEmerson Mnangagwa uwo vanoti vakawana vachipinda muchigaro chechisimba nechisimba vachibatsirwa nemauto kana kuti coup d'etat. Vachitaura kuvatori venhau nezuro kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodale muHarare, vaMugabe vakati vanoshamiswa nezvakaitwa navaMnangagwa zvekuvabvisa pachigaro, vachiti havana kumbobvira vazvifungira kuti vaMnangagwa avanoti vakarera pamwe nekupinza muhurumende uye vane upenyu hwavakashandira zvakasimba vari mujeri kuti vasaurayiwa nerimwe zuva vanga vapandukira.
I never thought he whom I had nurtured and brought into government and whose life I had worked so hard in prison to save as he was threatened with hanging, that one day he would be the man who would turn against me.
VaMugabe vakati vaMnangagwa havaimbokwanisa kunge vakaenda pachigaro chemutungamiri wenyika vasina rubatsiro rwemauto ayo vanoti ndo akavabatsira. Vakati mauto akave nechokwadi chekuti mamwe mapazi ehurumende kana mapoka anyaradzwa zvachose, vachiti vamwe vasori vesangano reCentral Intelligence Organization kana kuti CIO vakatsakatika paipidigurwa hurumende yavo uye nanhasi havasi kuzivikanwa kuti varipi.
He could never have assumed the presidency of the country without the army. It's the army which assisted him. The army made sure that the other organs of state were neutralized, completely neutralized.
Vakaenderera mberi vachiti zvakaitwa navaMnangagwa izvi vanoti zvinonyadzisa, zvinofanirwa kubviswa sezvo zvisingakodzeri kuve mazviri. Vanoti havakodzeri kuve mazviri ivowo pamwe nenyika yose yeZimbabwe, vachiti inofanira kuve nyika inotevera bumbiro remitemo. Vanotiwo nyika inofanirwa kunge ichizviburitsa mumadhakama yakaiswa navaMnangagwa. Vakati hongu panogona kunge paine zvinetswa pano nepapo, asi pamusoro pezvose mutemo unofanirwa kuremekedzwa.
We must undo this disgrace which we have imposed on ourselves. We don't deserve it. We don't deserve it. Please, we don't deserve it. Zimbabwe doesn't deserve it. We want to be a constitutional country. Yes, we may have our shortcomings here and there, but overall, we must obey the law.
VaMugabe vakatiwo vakagadzirira kutaurirana navaMnangagwa kana zvikarongwa nemazvo. Vakachema-chemawo kuti munyika muchina utongo hwejekerere. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo. Asi mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge.
Chekutanga chakanaka hacho ndechekuti nyika yakutanga kunzwawo divi ravamugabe nekuti divi ravamugabe hapana anga atarinzwa. Pane zvakawanda zvanga zvichitaurwa zvichiita sekuti kufungidzira. Takaita sekuti takariti inzwei richitaurwa navaJonathan Moyo kuburikidza nemagwaro avakambotenderedza tenderedza vachiti consultative document yeNPF yavo. Zvino apa taakunzwa mashoko kubva kuna vamugabe mbune, saka zvinotiratidza mafambiro akaita zvino. Asi pakanyanya kukosha vaZulu ndepekuti mashoko acho ari kubuda mukanwa mevamugabe anoratidza kuti vachingoriwo vamugabe vatinoziva kubva makare, mudhara wenharo, mudhara anongozviona sekuti ndiye akakosha badzi pasi pano.
Ko munoonawo sei mashoko avaya ekuti avaone vamunangagwa vari kutungamira nyika zviri pamutemo?
Munoona panotinetsei nyaya iyoyo vaZulu ndepekuti vamwe vari mumasangano akazvimirira ega takamira pachokwadi. Vamwe vari mumasangano akazvimirira ega kunyanya sangano randinoshanda naro reCrisis in Zimbabwe Coalition. Pakaitika nyaya yekupindira kwemauto takabuda pachena tikati isusu nyaya yekuti mauto apindire inyaya isina kunaka nekuti pangadai pakapiwa mazita akawanda akasiyana-siyana, asi isu ratinoziva nderimwe chete rekuti papinda mauto inenge yakunzi military coup. Izvozvo takamira nazvo, izvozvo mashoko yaya takaramba tichimira nawo. Vamugabe vaataurawo zvakare vatatoanzwawo achibuda muromo mavo kekutanga nekuti pavakamhanyiswa havana kuzvitaura izvozvo. Zvisinei hazvo, chatingada kuti tichizoti titarise zvakare inhau yekuti vamunangagwa vacho kupinda kwavakazenge vachiita mauto akazenge nebato ravo reZANU-PF, hazvinozongoitwa nemauto chete chete, zvazvava nebato ravo reZANU-PF vachiita zvaiita sekuti vainge vachiteedzera mutemo. Kana vamugabe vakatoisa ivo redha mune kumbaiti tsamba iyi ndo tsamba iyi handichakwanisi kuenderera mberi yatoti resignation, zvinotochinjisa mupaka pazvinhu zvakawanda nekuti vamugabe webva vakamanikidzwa kana kuti vakaita vasingadi, asi vakambaiti ndo tsamba iyi kuna spika ikaverengwa. Zvinhu zvikatoitwa zvese kuburikidza nekuti zvinofamba sei mukati neparamendi yeZimbabwe. Saka zvekuzoti vamugabe vachizoti vamunangagwa vakagadzwa zvisizvo, izvozvo ndofunga yanyaya yavo ivo naivo vamunangagwa. Chatingatosimba tiri tichiita zvinhu tichitaura zvinhu chekuti zvaisaita zvazvo kuti vamugabe vachinge vabva pachisimba munyika muite inganzi vacuum panyaya yeutungamiri, nekuti bumbiro remutemo raito taurawo pachena kuti mutungamiri anozenge achipinda kana aripo asina kupedza term of office yake anenge achibva kumusangano weanga aripo iyeye. Chataakutotarisira pari zvino yanyaya yekuti mumwedzi mitatu mina iri kuteera iyi nyika yakuenda kusarudzo kwaakundotsvagwa mutungamiri wenyika achatsvagwa nevanhu nevana veZimbabwe kuburikidza nekuenda kunovhota. Tinoramba tichingonamata kuti dai zvese izvi zvaitika murunyararo nekuti kumwe mumwedzi mitatu mina yatatarisana nayoi tikangoyambuka ipapo nyaya yekuti uyu ari legitimate here kana kuti haasi zvezvaakutochizotaurwa nekuti sarudzo dzee dzaitwa zvakamira zvakadii.
Munoonawo sei mashoko avo ekuti vamwe vasori havasi kuzivikanwa kuti vari kupi, vamwe vakarohwawo zvakaipisisa mukupidigurwa kwehurumende yavo?
Tichakanyanyisa-nyanyisa kukosha nyika dakuti titaure nezvacho inhau yekuti dindingwe rinonaka richakweva rimwe vaZulu. Vamugabe vakazvizvurudza maZimbabwe enzi akawanda chose kusanganisira nevazhinji vakafa. Vamugabe havangacheni nenhau yekuti vesangano revasori nhasi vazonzi vaitwa zvisizvo. Ivo varivo vamwe vanofungidzirwa kunzi ndo vanga vari pamusorosoro pekushungurudza vazhinji muZimbabwe.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vari kutarisirwa kushanyira Zimbabwe mangwana kuzoita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Vatungamiri vaviri ava vanotarisirwa kukurukura pamusoro pekudyidzana kwenyika mbiri idzi uye nezvinonetsa mudunhu reSADC. Mukuru weLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti vatungamiri vaviri ava vawana mukana wekugadzirisa zvinhu pakati penyika mbiri idzi mukudyidzana mune zveupfumi uye nezvimwe zvagara zvichinetsa pakati penyika idzi. Tanonoka wandu weStudio 7 abata Dr. Kanyenze kuti tinzwe pfungwa dzavo pamusoro pekushanya kwava Ramaphosa.
Tokuona kwangu kushanya kwaari kuita munyika dzakatenderedza Mozambique neZimbabwe kunokosha nekuti kwenguva yakati kuti South Africa yanga ichigashira vanhu vapoteri vanga vachibva kuZimbabwe nekuMozambique kunyanyanya. Saka zvaari da kuedza kuita ndinotenda kuti kusimudzira nyaya yekudyidzana kwenyika mbiri idzi kuitira kuti Zimbabwe ikapinduka. Zvinoreva kuti ivo vanhu vemuZimbabwe vakapotera vari kuSouth Africa, vamwe vacho tingangoti vakaenda nokuda kwezvekutongwa kwenyika, vamwe maeconomic refugees vangangodzoka kuZimbabwe.
Munoona sekuti vaRamaphosa vachabata Zimbabwe nenzira yakasiyana nezvaitwa navaMbeki kauti navaZuma here?
Maonero angu ndokuti vaRamaphosa vari kubatana nenyaya yekuda kuti South Africa isumuke. Zvinove zvakare zvinhu zvabata muZimbabwe. Saka ndinotenda kuti mhepo iyi iri kuvhuvhuta yakangoda kufanana. South Africa Zuma akabva. Zuma anga achionekwa semunhu anga achidzorera nyika kumashure. Isu muno muZimbabwe Mugabe anga achionekwa semunhu anga akudzorera nyika kumashure. Saka kubva kwakaita vatungamiri ava kuri kuita kuti nyika idzodzi dzitarisire kuti dzichave nepunduso yakati kuti nyika idzodzi dzanga dzichienda mune zvakangoda kufanana, nyaya dzecorruption, nyaya dzekusatsimuka kweupfumi hwenyika, nyaya dzekutambura kwevanhu, nyaya hombe yava kutarisa ndeyekudyidzana kweupfumi hwenyika nekuti vose vari kunangana nenyaya yeupfumi hwenyika.
Munoona sekuti vaRamaphosa vanokwanisa kutsiura Zimbabwe here panyaya dzezvematongero enyika?
Handifunguti vanouya nepfungwa yokutsiura kana kutsiurwa. Ndinotenda kuti vanouya vaine chinangwa chekuti vakangoenzana nekuti hapasina nyaya yokuti unyawo azvione semukuru pane mumwe. Asi apa ndosina vanenge vachinyatsotaurirana semacolleagues ari kuda kuedza kuti nyika dzavo dzisimuke. Nyika dzavo dzive nepundutso, vanhu vavo vave nemabasa, vanhu vavo vave neupenyu huri nani.
Chamungade kuona chichipindurwa kana kuti chichiitwa mukudyidzana munyaya dzezveupfumi zvingava zvakaita sezvipi?
Zimbabwe inonyanyotenga zvinhu kubva kuSouth Africa. Ndofunga tingade kuti tigadzirise ipapo tinge tichitengesawo zvinhu zvakawanda kuSouth Africa, tiwanewo mari yakawanda inouyawo kuZimbabwe kwete kuti mari yemuZimbabwe irambe ichingoenda kuSouth Africa. Tine chinhu chavangada kungotaurirana zvakare izvo kudyidzana kweupfumi hwedu kuti zvinhu zvedu zvigone kutengeseka nyore nyore kuSouth Africa, zvekuSouth Africa zvichiuyawo muno maringe neoriginal trade agreement yeSADC trade protocol.
Vanga vari mukuru weLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare naTanonoka Wandewe Studio 7. Mubatanidzwa wemaparamende muSADC weSADC Parliamentary Forum unoti vatori venhau vanoita basa guru munguva dzesarudzo uye nyika dzose dzemudunhu iri dzinosungirwa kudzika mitemo inoita kuti vashande vakasununguka pasina kumbunyikidzwa. Mutoro wedu wenhau Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuzeya gadziriro dzegore rino uyo wakarongwa neMedia Alliance of Zimbabwe muHarare, munyori mukuru weSADC PF Dr. Isao Chiviyavati, masangano ose anoongorwa sarudzo anotarisa mashandiro evatori venhau uye kushanda kwavo vasingambunyikidzwe kunowedzera mukana wekuti pave nesarudzo dzakachena. Dr. Chivia vanoti zvakakosha kuti vatori venhau vaitewo basa ravo zvakanaka vasingaburise nhau dzinogona kukonzera mhirizhonga munyika. Vanotiwo makambani enhau ehurumende anosungirwa kupa mapato ese mikana yakaenzana.
Asisi tiri kuti vatori venhau kunyanya vehurumende vanofanira kukavha mapati ese zvakafanana, because vari kusapotwa nemari dzenyika dzinenge dzabva kuvanhu nenyaya dzevanhu vanenge vachibhadhara matax and so forth. Saka vatori venhau vehurumende vanofanira kukavha both government ne non-government, you know, political, you know, parties.
Vanoti zvakabuda musarudzo dzese dzavakaongorora munyika zhinji musadik zvinoratidza kuti makambani ehurumende anenge achitsigira bato rinotonga, ukuwo makambani akazvimirira mazhinji achitsigira mapato anopikisa. Dr. Chivya vanoti havana zvavangataura pamamiriro akaita zvinhu muZimbabwe pari zvino, vachiti vachatuma chikwata chisangano ravo kuzoongorora sarudzo mwedzi miviri sarudzo idzi dzisati dzaitwa. Murayiridzi wepaUniversity of Zimbabwe Valorence Mandara vanoti kunyange hazvo kuenda kwava Robert Mugabe kwakaunza tariro yekuti nyika inokwanisa kuita sarudzo dzakachena, uye vaEmerson Munangagwa vachivimbisa kuti vachaita sarudzo dzakajeka, hapana chiri kuitika chinoratidza kuti sarudzo dzichange dzakachena. VaMandara vanoti mitemo yesarudzo nekutapwa kwenhau haisati yavandudzwa, uye pane kunyunyuta muvanhu nemapato anopikisa maererano nemamiriro pamwe nemashandiro eZimbabwe Electoral Commission. Sachigaro veMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekuti hurumende yava Munangagwa haina zvairi kuita kuvandudza mitemo nemashandiro evatori venhau. Kunyange hazvo SADC muongoro yayo pasarudzo dza 2013 yakati mitemo iyi inofanira kuvandudzwa.
Kana new dispensation government itswa iripo tichida kuenda kuma elections, tinenge tichikumbira kuti vaonekwe kuchinja kwavo pamashandiro avo mukubudikidza nekuisa mitemo inoita kuti vatore nawo vasvitse mashoko kuvanhu vakasununguka.
VaMaunganidze vatiwo havasi kufara nenyaya yekuti mirizhonga mumapato ezvematongerwo enyika yave kubata-batawo vatori venhau.
Mukarangarira masvondo richangopfuura, tine nyaya yekuti vatori venhau vakavhiringidzwa kumusangano weMDCT. Tine mareports atinowana apo neapo matori venhau vemapato akasiyana-siyana vachishungurudza vatori venhau. Saka izvi zvinovhiringidza kuti dzimwe nguva panenge paida kuti vanhu vaende kunoita basa ravo vanotya kuinda ikoko. Saka ticharamba tichingoengage mapolitical parties, ticharamba tichingotaura kuti even police ikwanise kubatsirawo kana kuti vatori venhau vaprotektiwe pavanenge vachiita basa.
Vati vanofara chose kuti MISA nemamwe masangano anomirira vatori venhau vari kuita misangano nemapurisa nechinangwa chekunatsurudza ukama hwavo pamwe nekuti vashande zvakanaka pasina kushungurudzana. Mukuru weMedia Alliance of Zimbabwe vanaijonya mutumbu vati musangano uyu wange uri wokuongorora kuti vatori venhau vangaite sei apo vari kugadzirira sarudzo pamwe nekuti chii chavangaite kuti mitemo nemashandiro avo ivandudzwe sarudzo dzisati dzaitwa.
Chikuru chiri chekuongorora kuti chokutanga tambove papi sevatapi venhau maringe nezvakabuda musarudzo dzekupedzisira zviripo zvakatarwa. Kunzi dai vatori venhau vatora nhau nenzira yakadai, dai vakwanisa kuti vasatore mativi vangokwanisa kuti vangopankura chokwadi sezvachiri. Chikuru chiri chekuti mukupera kwaizvose izvozvo, aiwa sarudzo dzedu dzinge dzakanaka dzakajeka.
Zimbabwe ichaita sarudzo yemutungamiriri wenyika, sarudzo dzeparamende nemakanzuru mumwedzi mishoma inotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930 13860 15460 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. 0318. Tinote penyurawo pa Facebook chirongwa chedu Let's Talk ngati kurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Vamwe vakwegura vanoti vari kushupika zvakanyanya nekushaya zvekudya munzvimbo dzavanochengeterwa kana kuti maold people's home. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakushanyirwa kwenzvimbo yechengetanai old people's home negurukota redunhu remashonaland west vawebester shamu sachigaro wenzvimbo dzinochengeterwa vakwegura mudunhu iri vagodwell kosa vati hurumende inofanirwa kupa nzvimbo idzi mari inovakwanira. Vakosa vati hurumende inofanirwa kuwedzera mari yavanopa vakwegura kubva pamadhora 10 nemashanu kusvika pamadhora 10 mashanu kuti vakwanise kuvachengeta zvakanaka.
The government inopa vose ma old people vanopiwa mari the capital per capita grant on a monthly basis. Irikuya mari yacho ishoma saka tichiti vaite review kuti iwande nokuti zvine I believe $15 per head per month. Saka tati kuti ikaitwa review ikatiwa one day then we can go a longer way kuvabatsira.
Vakosa vati mari iyi ishoma uye inononoka kuuya zvekuti dzimwe nguva inotora mwedzi mitatu isati yauya.
Yeah, although vanomirawo pamwe kwoita 3 months also yozouya but inouya tinongoona kuti iri kupiwa person imomo inoishandisira ipo pamusha ipapa zvinonga zvichidiwepa.
Mumwe wevakwegura vasifa sinatanda vanoti hurumende inofanirwa kupa vanovachengeta mari yakakwana sezvo vasiri kudya zvakakwana nguva dzakawanda.
Tinodawo kuti kana inimi hurumende yacho imini neiorfare yakaunza vanhu panapa michivapawo kuti mari kana kuvatumidzawo zvimwe zviro kuti zvidini zvifambe nokuti ivo havana chavanacho.
Vamatanda vanoti havabvumirwe kuratidza kusafara kwavo pane mabatirwo avanoitwa vachinzi vanodzingwa. Vamatanda vanoti vachasara vachibvunzurudzwa kuti sei vanga vachitaura nevatori venhau.
Zvinonzi ukataura ndokutandanisa pano zvinovanetya. Zvinoini handiiti because ini ndakauya pane nehurumende kubva nemapurisa ndakubheuka uku zvino handiiti kana munhu asina musha pano ndinotya mungu ndinotya orufera nehurumende.
Vachitaura pakushanya kwavo kekutanga kubva pavakagadzwa segurukota gore rino vashamo vati vechidiki vanofanirwa kuchengeta vabereki vavo kudzimba dzavo kwete kunovarasira kunzvimbo dzinochengetwa vakwegura sezvo tsika dzechivanhu dzisingazvibvumire.
Nehunhu hwedu pambuya vangu sekuru vangu tete vangu kana vari sekuru kungave kukura kana vava kutadza kuzvibatsira isu vemhuri tinosungirwa kuchengeta hama dzedu. Hama hadziraswe, baba havaraswe, amai havaraswe, sekuru havaraswe, ambuya havanzi endai munogara uko.
Vashamo vari kushanyira nzvimbo dzinochengetwa vakwegura nedonzo rekunzwa matambudziko avari kusangana nawo. Vashamo vanoti vachagadzirisa nyaya yezvimbuzi nemvura iyo inonetsa pachengetanai. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Yashika nguye kuti timboenda kuna Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 achitiudza zviri kutaurwa nevateereri vedu pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tangatiri kutarisa kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu munyika. Regai tiende kune vateereri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
I think ndakatarisa according situation yako zvinezvi. Zvikora zvari zvikodzera kuoma kuZimbabwe zvatoonetsa kupfuura zvanga zviri. Hatakwanisi kutumira mari nebhengi kunzvitoro kumusha. Tikatumira mari nebhengi ka, unoona ubatwa ukatumira 1000 rand, unobatwa 400 rand. Saka iri kutyomba iri 600, saka zvinhu zvatoonesesa manje zvinezvi.
Saka munoona unge pangagadziriswe sei ko apa mukoma?
Apa kuti pakatogadziriswa ka. Sauro kuti mwari iye dabatsira tangu kwanza kuwana mumwe mutungamiri munyika wenyika yedu pamwe zvingafambe zvakanaka.
Kutaura naAlfred.
Ehe, tiri kutaura nemi, muri kupi?
Tiri muSouth Africa muJoburg.
Ya, tipewo pfungwa dzenyu, muri kunzwa nyaya irimo mudandaro iyi, nyaya yekukwira kwezvinhu. Zvakamira sei kwamuri ikoko muchitarisa kuchengeta kwamuri kuita vanhu kumusha, muri kuona zvichidii?
Ah, zvinhu zvakaoma.
Ehe.
Zviri izvo zvatingatarisire especially pachinge paita yavari kuti new era kana kuti hurumende itsva. Kutoti kunze kwekuti zvipave zviri kuoma, saka ipapapa zvinongoratidza kukundikana. Vanhu vari papa pane chavangakwanisa kugadzirisa. Ini ndinochengeta mhuringiri. Kuchengeta kwangu ndinochengeta kwamadhamba. Ndaimboti uku kune mwana wechikoro uku ndaita 150, uku uku ndaita 100. Saka kwaenda 100 kuyakuya kwaakutoda 2, uku kwaakutoda 3. Zvinhu zvinenge zvichioma manje nekuti mari haisikuwanika.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, mudzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Nhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Kumbodzora ndangariro nako kambo homeboy kubva kuna CB kachuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti havacherechedze hurumende yavaEmerson Mnangagwa, iyo vanoti yakapinda mukutonga nechisimba ichibatsirwa nemauto. Mutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa votarisirwa kushanyira Zimbabwe mangwana kuzoita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana apo tichanga tichikupai zvimwe zvirongwa zvedu. Kana muchida kutumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuoneka nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Praxidus Jeremiah.
So we